Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatura mashoko avo ekupemberera kuwana kushitonga kuzere kuState House muHarare pamberi pevanhu vashoma shoma sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira mamiriro ezveupfumi, nyaya yeminda, matongerwo enyika uye kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vati kunyange hazvo Zimbabwe sedzimwe nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19, zvinhu zviri kuratidza kuti zviri mugwara rakanaka munyaya dzezveupfumi.
We have begun this new decade of our independence with great determination, resolve and confidence to achieve the vision we set out for ourselves to achieve. A vision of an empowered people with a higher standard of living. A vision of thriving and a prosperous economy, which plays its part within the Committee of Nations.
Zvakanaka kuti tiri kupemberera kuzvitonga kuzere nemuono webudiriro watakatara. Muono wekusimudzira vanhu nekuti vagare zvakanaka pamwe nekuvandudza upfumi.
Mutungamiriri wenyika atiwo hurumende yakaparura chirongwa chemakore mashanu cheNational Development Strategy chinotarisirwa kupetwa muna 2030 mukuedza kuvandudza upfumi.
And has introduced performance contracts for heads of ministries to ensure accountability, transparency, and the speedy attainment of targets set in the National Development Strategy 1. Performance contracts will also be rolled out to state enterprises, parastatals, and local authorities.
Hurumende yakatanga chirongwa chekupa mabasa ehurumende nekumakanzuru kuvanhu vanoita mabasa nemazvo kuti tizadzikise hurongwa hwedu hweNDS1.
Mune imwe hurukuro nevatori venhau pamberi pemhemberero idzi, vaMnangagwa vakashora mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti ndivo vakakurudzira kuti zvirango zviwedzerwe. Asi hurumende yeAmerica yakatobuda pachena kuti haisi kuzobvisa zvirango kusvika hurumende yavaMnangagwa yamira kutonga nedemo, zvinova zvinhu zvainge zvavimbiswa nehurumende kuti ichaita. Vachitaura neStudio 7, vaChamisa vati nyika ine matambudziko makukutu uye havawirirani nemaonero avaMnangagwa kuti nyika iri mugwara rakanaka.
Nyika yedu ine matambudziko akawanda, kubva muupfumi kuenda kuutano, kuenda mumitengo, kuenda muhoro unowanikwa nevanoshanda.
VaChamisa vati zvimwe zvinoratidza kusasununguka kwenyika kushayikwa kwemari yenyika inoshanda pamwe nekupiwa kwemarezinesi ekutepfenyura kune avo vanotsigira bato reZANU-PF chete.
Ipo pokuti tiri nyika isina mari yayo pachayo, 41 years hatina kana mari yatinoti iyi ndo mari yenyika, tinongova nemashizha atakaudzana kuti ndo mari.
Vechidiki vebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaitawo musangano nevatori venhau pamuzinda wavo weMorgan Richard Tsvangirai House vakakurudzira kuwaniswa mukana kwevechidiki munyaya dzebudiriro. Mumwe mugaro wekumasvingo amaisungano zvarehwanashe vanoti havaoni sekuti hurumende ine hanya nekuzadzisa zvishuviro zvekuzvitonga kuzere.
Ine hangu semaonero angu panyaya yeindependence, handina chandinoona chandingati takaachivha so far. Tikatanga nenyaya yeminda chaishayo kuminda, vakadzi havana minda ndechekutanga. Chechipiri, tikatotarisa pamitengo chaiyo yezvinhu izvozvi, ndine mwana wangu ari kuchikoro kuyunivhesiti, mari yacho iri kutaurwa ikoko.
Mumwe mugaro weMuHarare vaJeff Chaitezvi vatsigirawo vachiti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe pamwe nekutambura kwakanyanya zviratidzo zvekuti munyika hamuna rusununguko.
Zvakarwirwa nevane madzateguru yedu panguva ino sese yechidiki hatisi kunazozviona, sezvo munyika mune high unemployment rate, sechidiki hatisi kuenda kumabasa. Kune kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa kwevanhu.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF vaKelvin Mutsairo vari sachigaro wekudunhu reMarsh East vati hurumende yakakwanisa kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa nekudaro pane zvekupemberera.
Tikuzoona kwese kwese nzira dzedu dzaakunge makapet, uye tikuona madhamu zvakaita kwedu kumashist nekozwes yakazara mvura yakavakwa zvakanaka, adhamu iroro rakanaka. Kune Rwenya zvakare, kune Chivhu Dam.
Zvichakadaro, hurumende yeAmerica yaitumira mashoko kumhuri yeZimbabwe kwete kumutungamiriri wenyika ichikorokotedza nezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remitemo. Asi mutungamiriri wenyika yeIran vaHassan Rouhani vatumira mashoko ekukorokotedza vamunangagwa vachishorawo nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.